mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 20 kubvumbi April 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Masoja nemapurisa anonzi aenda kunochengetedza chikoro cheSt David's Bonda High School kuona kuti hapana vanopinda nekubuda pachikoro ichi pamusoro peCOVID-19 yabata vana vechikoro vazhinji. Hurumende inonzi yakaomba komisheni yevanhu vanomwe ichange ichimirira kodzero dzevatengi yeConsumer Protection Commission. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana munhu wakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Naizvozvo vanhu vakafa nechirwere ichi muZimbabwe vachingove chiuru chine mazana mashanu ane makumi mashanu nevatatu 1553, asi vanhu zana nevasere 108 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi masere ezviuru zvine mazana mashanu ane makumi matanhatu nevasere 280,568. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana masere ane makumi mashanu nevapfumbamwe 37,859 vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvishanu zvine makumi matatu nemumwe 35,031. Zvichakadaro mumiriri wemutasa Central mudare reparamende vari nhengo yeMDC Alliance vaTrevor Saruaka vanoti bazi rezveutano pamwe neredzidzo vari kuita chipatapata chekubatsira vana vechikoro vakauyiwa nedambudziko reCOVID-19. Masoja nemapurisa anonzi aenda kunochengetedza chikoro cheSt David's Bonda High School kuManicaland uko kunonzi vana vechikoro vanoita zana namakumi maviri nevaviri 122 vakawanikwa vaine utachiona hwecoronavhairas nemusi wemugovera. Masoja nemapurisa anonzi vatange vachiona kuti hapana vanopinda nekubuda kubva pachikoro ichi. Gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga uye gurukota rezvedzidzo vaKane Matema vakazivisa kuti vachashanda zvakasimba kuona kuti chirwere ichi hachipararire zvakanyanya muzvikoro. Hatina kukwanisa kubata makurukota aya kana mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tunze nezvekuchengetedzwa kwezvikoro nemauto nemapurisa sezvo nharembozha dzavo dzange dzisingadayirwi. Masangano anomirira vararidzi akawanda anoti hurumende haisi kuita zvakakwana kugadzirisa dambudziko rechirwere cheCOVID-19 muzvikoro. Asi mashoko aya ari kuramba nemutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaSaruaka.
Chokwadi paBonda High School pakabatwa 120 wakawanikwa vane utachiona hweCOVID. Mushure mwonge paita vairi wakanga varwara zvekuti pakaita fungidziro kuti ingadaro chiricho chirwere. Tozvakazoita kuti patestwe wakawanda ndokuoneka 120 waine chirwere ichi. Saka vakuru vechikoro pamwepo nevekuchipatara nevekuMinistry of Education nevekuMinistry of Health vaita chirwirangwe chekuisoleta vana nekubatsiridza panyaya dzeutsanana nekukurukura nevabereki mameja zavari kutora iwavo.
Saka utano hwevana ava hwakamira sei pane zvamuri kunzwawo?
Izvozvi vana vazhinji vakatestwa wavo havasi kurakidza urwere hwacho, but matesa akabudisa kuti ndozanga zviripo saka pachikoro ndichitaura nevakuru varipo zviri kuratidza kuti situation yavo iri under control mukutsanangura kwavo uyezve mapurisa kusanganisira nemasoja angoripo kunyatso kumeka shuwa kuti chirwere chichakurirwa chiregedze kuramba chichipararira saka ndo zviri kuitika ipapo.
Manga muchishandawo nevamwe kuti muvake nzvimbo inochengeterwa vamwe varwere vecovid zviri kufamba sei?
Ndikada kutsanangura kuti isusu chokwadi tanga tichibatsirana necommunity kuti tiwake covid center isolation center pari zvino tatifambe ichinhambo haisi kufamba zvayo nespidi yatatakatarisira asi ndinofara kuti tichibatsirana nevepublic works necommunity tichishandisa mari yecdf tasvika stage yekuti brickwork yese yebuilding iyoyo yatiri kugadzirira yakapera uyezve takakwanisa kupenda building yacho kuplasta nekupenda mukati.
Mungati chii chasara chirida kuitwa?
Chasara izvozvizvi tauda kuti tiise magetsi agara aripo zvawo saka zvinganyanyi kutiremera nekuita planting work so that tipedzise program yekuvaka quarantine center yedu isolation center but ndingangoti chandingada kunyanya kuchema kuvakuru vezveutano mudunhu ndezvekuti nyaya yeinformation iri kunyanya kubatwa semastate secrets.
Munorevei apa mungatsanangura here?
Zvekuti vanhu havasi kunyatsa kupiwa information yezviri kuitika yet tine tichitarisira kuti zvinhu zvakadai zvinoda kuti zvisambadzwe vedistrict vatinyatsoudza vanhu zvisaite zvichizevezeve kuti apa pari kurwariwa hapasi kurwariwa covid chirwere chapararira nenyika zvekuti zvakakosha kuti kana chiri munzvimbo vakuru veutano vasazvitore sezvinonzi ndezvavo vega zvavanofanira kuziva vari vega inofanira kuita public information kuitira kuti vanhu vazhinji vabatsiridze pakuchidzivirira nekuti zvikaitwa chizevezeve hazvifambi zvakanaka.
Mumiriri wemutasa central vatrevor saruaka vange vari parunhare kwamutasa kumanikaland nablessing zulu westudio 7. Hurumende inonzi yakaumba komishini yevanhu vanomwe ichange ichimirira kodzero dzevatengi yeconsumer protection commission iyo inonzi ichange ichiona kuti vemabhizimisi havasi kutyora kodzero dzevatengi. Bepanhau reCronicle rinoti gurukota rezvemaindastry nekutengeserana Dr. Sekai Nzenza vakazivisa nezvedanho iri zvichitevera kuziviswa mumazuva mashoma adarika kwemutemo weConsumer Protection Act wa2019. Mutemo mutsva unoti vemabhizimisi vanotsaudzira mitemo vanonzi vacharangwa kuburikidza nekumiswa pamberi pematare edzimhosva. Dr. Ntokosisi Nkosi ndivo sachigaro vekomishoni iyi vachishanda nedzimwe nhengo dzinoti amai Rosemary Mpofu, amai Nomazulu Donga, Dr. Davidson Gomo, muzvare Ethel Hlavangana vaRainess Chadoka namuzvare Respina Zinyanduko. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University Professor Elliot Masocha vanoti chinhu chakanaka kuti pave nekomishoni inochengetedza kodzero dzevatengi. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndazvozvanaka chaizvoro kuti kodzero dzavatengi dzanga dzisina vanonyanyokudzitarisisa vachibatsirwa namasimba kana mitemo yehurumende. Saka zvazoitwa nehurumende rwendo runondo rwokufoma zvekomishoni iyoyo vachipisa yanga iripo yangaisina masimba ehurumende vachipa iyi yavazofoma iki zvino masimba ehurumende kuti ichengetedze nokuongorora mabatsirwo anoitwa vatengi muzimbabwe nevana mabhizimusi kuti vasangokwidza mapurisi pavanoda kana kutengesa zvinhu zvinenge zvisiri zvestandard kwadzo.
Tinoona kuti vazhinji vane mabhizimusi ndo vanhu zvakare vane masimba. Munozoona here komishoni ichiita basa rayakatarisirwa kuita?
Mubvunzo wakanaka chaizvo watinotodzidzisawo kana kumabhizinesi kuti simba rehurumende hurumende ipi ne ipi zayo pasi rose rinova kuleva ma business nukutewa ma business ndo vane mani saka mbagone la triku zita hapa kutu hurumende ya forma komisheni ndo kuti apana saka nyanya zita zinyanyo kutu wano komisheni zitika zubona mwe munu okuma business agenda mjere nukutu kutu hurumende ilipu kana kuita msangano yayo ile nge chito kumbira mari kuleva ma business zikare imu hachi warimu hurumende
bizimusi pamwe one vatengi mungaona here mutemo ine rimwe divi uchiunzawo kudyidzana pakati pemapoka mavira
unofanira kunge uchidyidzana chaizvo mutemo uyuyu nokuti pasina vatengi hapana mabusiness pasinawo mabusiness vatengi vanoshaya kutenga saka mutemo uyu unofanira kunge uchiita kuti vanhu ivava pamabusiness navatengi vakwanise kushanda pamwe chete vaongororane zvakanaka vatengi vachiokwanisawo kuongorora nokurevera vava vamabhizinesi vamabhizinesi vachiitawo zvimwe chetezvo nokuti hazvirevi kuti vatengi vatsvene vatengi vamwe vacho ndo vanogona kunge vachitokutidzira corruption yacho kumabhizimusi imomo kana kutotumidzirwa zvekare saka vanofanira kushanda pamwe chete nokuti kuti bhizinesi inge riripo vatengi kuti vatengi vave vachikwanisawo kuwana kwokutenga kunge ari mabhizinesi anenge achivapawo mabasa pamwe chete nezvokutenga zvacho
nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa zvemabhizimisi paDeVry University Professor Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sangano rinobatsira rechidiki reSafe Haven Trust ravhura nzvimbo yekutanga muchitungwiza inobatsira nekudzidzisa vechidiki mabasa akasiyana-siyana. Umwe wevakuru vakavamba sangano iri vaEdison Mviwa vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvasvika pakaipa sezvo vechidiki vazhinji vari kushandisa zvinodhaka izvo vanoti zviri kunyanya kukonzerwa nekushayikwa kwemabasa uye nedambudziko rekushaya mari. Vamudyiwa vati zvimwe zviri kuitwa neSafe Haven Trust kukurudzira utano hwepfungwa mune vechidiki uye kuvabatsira mukurwisana nedenda rezvinodhaka vachiti zvinodhaka idenda rakafanana nezvimwe zvirwere zvakaita seshuga nehigh blood pressure naizvozvo rinofanirwa kurwiswa zvakadzama kuti vana ava vaite upenyu hwavo hwakanaka. Vamudyiwa vati muzinda wavaita muchitungwiza uyu hauna kunangana nevechidiki vomuchitungwiza chete asi kubatsira vana vose vanobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana vanofanirwa kuwana rubatsiro rwavanopa. Tabata vamudyiwa kuti vatiudze zvizhinji.
Chinangwa ndechekuti kuzama kupedza dambudziko rokusangana nemayouth drug abuse. Substance abuse in general. Nekubatsira youth kuti vadzoke mugwara kana vakanga vakarasika.
Mava nenguva yakadini muchiita basa iri?
Takatanga 2019 muna January.
Sei makafunga kuvaka chikoro ichi kuchitungwisa?
Kwandiri nini small of a personal experience. Handinganyari kutaura because I was once a substance abuser mukati mekurarama kwangu. But they came at a round point kuti ndakazongoona kuti ndouyo hacho ndizvo sepesent kubva kune nyaya idzodzi. Saka kwandiri inini something which is quite personal and I really do understand how vanhu vanoshandisa zvinhu zvakafanana naizvozvo is the thing and feel. So I thought could maybe I'll be in a better position to try and help them out other than kuti mumwe munhu asinganzwisisi kuti zvinofamba sei azame kuvabatsira.
Vana vamuno batsira kana kudzidzisa munoratora kupi uye munova sarudza sei?
Currently now we have a call center which is quite open for students and sekuti vabereki ndo vanouya vachitaura nyaya dzakafanana naidzodzi matambudziko avari kusangana nawo mukati medzimba dzavo. So what we then do kana fungo zvadaro tatinotanga kuita kuzama kugara pasi nemubereki kuti awisise kuti dambudziko rakasangana naro iri anokwanisa kuritambira sei kubudikidza necounseling. Then tapedza kudaro try and engage mwana anenge aine dambudziko iri. Hasise kuziva kwenyu kuti munhu anobatsirika ndeuyo anobvuma kuti ane dambudziko.
Vanobhadhara zvakadini? Munovabhadharisa here?
No, isusu hatibhadharisi. Kwatiri isusu tina profit making and involuntary basis.
Pane vanokubatsirai here? Hurumende pane zvainokubatsirai vonazvo kuita basa guru rakadari?
Chatiri kuda kutoedza kuti tizama kubatsirana nehurumende yedu in supporting their existing initiatives that are fighting drug abuse. But as far as it is right now, we are only using our own resources to see external funding from elsewhere. Though we are quite open kuti kana pane vanenge vachida kuti vabatsirane nesu kuti tipedze dambudziko iri, takasununguka kuti tibatsirane tiri pamwe chete.
Zvamungadi kuti vanhu vazive kana kunzwisisa pamusoro pebasa ramuri kuita iri ndezvipi?
Chatingada kuti vanhu vazive ndezvekuti munhu ane dambudziko redrug problem hatifaniri kumushora nekumusvitsa, nekuti kuva neproblemu yemadrugs chitori chirwere chinenge chapinda pamunhu. Saka munhu iyeye anoda kutobatsirwa pane kuti asorwe nekuzvidzwa pamwe chete. Uye vabereki nevanochengeta vanhu vanenge vaine matambudziko akafanana naiwayaya vanofanira kunzwisisa kuti hama yavo atori murwere akafanana nemunhu ane chirwere cheshuga neBP. Saka tinokurudzira kuti vauye tigare pasi tionesane, titsvage kuzama kuwana nzira dzekugona kubetsera nanavo nekubetsera hama yavo inenge yawirwa nedambudziko iri.
Avo vange vari umwe wevakuru veSafe Haven Trust vaEdison Mudliwa vari parunhare muHarare neStudio 7.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Yave nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Inini zita rangu rekuzvarwa napo ndinoitwa Blessing Machuru. Pandakaberekerwa ndakaberekerwa kugokwe kuvane mbudzi yakwakuwirirana uko. Panhau yeIndependence apa ini panondibata ndakabarwa gore ra1981 kuchinzi nyika yakaona kuzvitonga gore rapinda racho asi handina kumbobvira ndazviona. Kutobva ipapo zvinhu zvakatanga kutooma nekuoma zvichioma zvichioma. Kotoni yainzi yakanga ichibhadhara chaizvo yasi yakatanga kuluza vhali. Kusvika izvozvi kwaakunzi ukanotengesa kotoni unobhadharwa negrosari. Handizivi kuti zvinorevei. Ini pamwe ndeisingadi grosari ndokuda building material. Handizivi kuti nyika yeZimbabwe irikuenda kupi. Kuenda kuground kwacho ikoko kunopemberera Independence. Vazhinji vacho kwatokuenda nekumanikidzwa notinekuda. saka andisi kuzvinzwisisa kuti zviri kuita nekuti zviri kutotipa nhamo nematambudziko pari zvino ndiri kutaura ndiri kupretoria takasiya mhuri kumusha kuzimbabwe tikutsvaga kuti mhuri yacho irarame nokuti chero ikoko hapana zvese zvauri kuita nemupurisa nemusoja kumashure zvawatengesa zvachoizvo ndo vari kudya mari dzacho chekuchapa mhuri hapasisina izvi zviri kubata zviri kurwadza vari kuwana independence ndivo vakuru vacho vane zvigaro mapurisa anobatawo mari parodhi achititorera matinotengesa masojawo ndizvozvo manesa apedzawo mishonga muchipatara achitengesa asina mari hakwanisi kurarama zimbabwe naivo vakuru vakuru vacho ivavo ndo vatopedza mari vatopedza zvose zvinodikanwa ipapa kuri kunzi kwakauya mari dzekorona hadzina wana hakuna akaziva kwadzakazoenda nako saka tiri kungomukirana tega tichidzvanyirirana tega saka ngatiregai kuramba tichitambisa maresources enyika tichiti kune independence kusina independence hakusisina independence independence iri kungoitirwa kunzi inenge yatongotsika ikunzi kunofanira kuitwa independence asi hakuna independence ngatitaurira neichokwadi
ngwanani muri yezimbabwe ari kutaura ndijennifer kuno kusouth africa kueastern cape inini tichitaurawo maererano neindependence muzimbabwe medu hamuna kumbobvira maita independence independence irimo zveshuwa asi kuti pane vari vari kupemberera independence vanova vakuru vakuru vedu zvekuti unozongonzwa kuti haa vari kufara vari mhiri kwemakungwa saka zvinonetsa kune rudhende rwevanhu unenge uchitotambura uchitoshungurudzika uchishaya kuti woita sei neupenyu chekuti izvezvi tine vana vechikoro takatomboinvesta mari muzimbabwe tichiti mari dzidzo dzichauya dzawo dzachengeteka dzawandawo asi hapana chakabatsira dzese dzakatsakatika kutongoita sedziri kudyiwa nezvipukuto nekuda kwevatungamiriri vanenge vachiita zvinhu zvisina basa so for now handione kuti independence irimo muzimbabwe ini hamuna kana kutombosunguka zvachose ukati utengesewo mapurisa anenge achikuteverera ende vanenge vachitoda chioko mumwe kuti uite zvipi kana zvipi nezvi vana vechikoro chaivo vari kusungurudzika hapana kana chero kubvunza mwana wechikoro totongonamata kuti dai vakasapindwa nemweya wokubata madrugs dzidzo yacho muzimbabwe hamuchina ukatarisa kune mamwe mayunivhesities ekune dzimwe nyika vanopawo vana vechikoro maallowances zvekuti vanokwanisa kubatsirikana asi muzimbabwe hamuchina izvozvo kunenge uchifanira kutongobhadhara mari wakazvimirira saka zvinhu zvaakutongonetsa zvaakutorwadza nyika yedu yezimbabwe totongoti independence yacho dai yachiuya hayo nungurawo nyika because iye zvino izvi titori parumananzoki chaipo pekuti chikutoda independence yacho kuti iuye iye zvino izvi hamutorina zvachose muzimbabwe hamuna independence ringori zita but definition yacho chaiyo haisi kushanda muzimbabwe ikatouya pamwe zvingabatsa
apo tanga tiri kunzwa maonero evanhu pamusoro pezororo reindependence inii ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera vateereri ndinoda kukuzivisai kuti nhamba yedu yewhatsapp yamunoshandisa kutitumira mameseji enyu haisi kushanda pari zvino asi tichakuzivisai kana zvese zvagadziriswa mugotumira mazwi enyu senguva dzose
kwazwai 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 vateereri vestudio 7 ini ndini Michael Hove ndinokokai kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki chethe connection nhasi manheru na 8 PM muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yekupararira kwechirwere checovid-19 tichange tichikurukura zvekare nevechidiki nezvenyaya yekuwana mikana yekuzisimudzira munyika panguva iyo zimbabwe yakabva kupemberera kusvitsa makore makumi mana nerimwe kana kuti 41 ekuwana kuzvitonga kuzere mure zimbabwe musakanganwe kuteerera chirongwa ichi manheru ano muineni Maikove
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica kutongwa kwava Derek Chauvin kwakapedzwa nezuro manheru Derek Chauvin akange ari mupurisa wechichena ari kupomerwa mhosva yekukonzera kufa kwaGeorge Floyd munhu mutema gore rapera Mangwana ni anasi vanugumi ni vaviri vakange vachinzwa nyaya iyi ichitongwa kana kuti juri vapinzwa mumba yavo vega kuti vasanzwa zvinotorwa nevanhu kana kuverenga mapepa nau kana kutarisa television vachikurukura pamusoro penyaya iyi pachavo kusvika vabvumirana kana Chauvin aine mhosva kana kuti kwete. Kubvumirana kana kusabvumirana kwejuri iri kunogona kuziviswa chero nguva. Naizvozvo maguta mazhinji muAmerica anosanganisira New York, Minneapolis, Philadelphia nenzvimbo zhinji mudunhu reCalifornia arambidza mapurisa avo kuenda pazororo achivaudza kuti vose vagarire padyo vachitya mhirizhonga ingaitika. Guta reMinneapolis uko kuri kutongerwa Chauvin razadza migwagwa nemapurisa nevechiuto. Chizvarwa cheZimbabwe vari gweta kuCanada vachamaneka mukinya vanoti vanotyira mhirizhonga mumaguta mazhinji zvisinei zvinenge zvabudiswa kubva kujuri riri kukurukura nyaya iyi.
Saka tinotarisira kuti members of the jury vachazoita sei, asi kuti munyatsonzwisisa chinonetsa kana mukada kukombera matare kuZimbabwe neekunoku. Nyaya yekutongwa mutongi achibatsirwa nemembers of the jury yakabvira ine mutauro kare. Maitirwo azvinenge zvichida kuita nhengo dzinonhongwa kuti huyai muzoita jury tiri kutonga nyaya dzinonhongwa kazhinji vachiti regai tinhonge munharaunda, saka unotongwa nevamwe vanhu vako vaunozivana navo. Saka zvakafanana nekuti kana uri muchitungwiza muya muya unotongwa nevanhu vekusection yako yekuchitungwisa vari munharaunda mako imomo. Saka chinonetsa manje kuno kuAmerica kune kusawirana kunoita vanhu vatema nevachena nemaminorities. Saka kazhinji kacho zvinopedzisira zvave kuti vachena vanga vachiti pese panenge patongwa munhu mutema kana muminority vanongomuroverera nokuti mbiri yange iriko ndeyekuti vanhu ava havana kuinzana nesu, havafani kupuwa kodzero sesu. Ivo vanhu vatema vai kubatanawo vai kuita sekunge vai kudzorera kutiwo panenge pachitongwa murungu ivo vari pajuri ipapo kazhinji kachona they make sure kuti chi apinda mujere. Asi hazvisizvo, haasiriwo mashandiro angachifanira kuita zvino. Vanga zvichida kungotideva vari vanhu vese vangoona nyaya senyaya kuti munhu uyu zvaakaita ndizvo here. Saka pane vamwe vanhu vanogona kufunga kuti ngatitive chirungwa hatikuti ndo zvavatoita aiwa, asi masenzero anga achimboita nhengo dzemajuri idzodzidzi pane vamwe vanhu vechichena vasinganzwisisi kuti chavanofanira kuti vabatise muchena nemhosva chii pamusana pekuti akakanganisira munhu mutema. Ndo zviri kutyira vanhu izvozvo kuti panogona kukwana nhengo imwe chete yejuri inenge ine rusaro raganda sezvamakaona kuti tine vaya vanonzi maextremist mawhite nationalist Ku Klux Klan vaya vanofunga kuti munhu mutema hasi munhu ane kodzero sedzevamwe. Pakaita munyama wekuti nhengo dzejuri idzodzi pane umwe ane mafungiro akaita sai upe chete chete anobva atovhoronga nyaya yese uyu Chauvin agobuda munyaya. Takangotarisa vanhu vasinganzwisisi kuti zvinofamba sei vagoshaya kuti kuzva takangoona munhu achingopondwa takatarisa zvazoita sei.
Munofunga kuti kana Derek Chauvin akawanikwa isina mhosva chii chinoitikapo?
Inini ndiri kutotyira rusindo, ndiri kutotyira kuti pachaita mhirizhonga nemheremhere nokuti vanhu vanozvibvunza kuti pese paipai pamaita mupurisa hana chakanganisa munhu waauraya ndiye angaita zvinhu zvokuti mupurisa anga kutotya kuti achafa iyi. Ko apa muri kuda kuparamba sei? Tese takatarisa vhidhiyo. Saka chifungai kuti 9.5 minutes wakatsikirwa pasi munhu akatsika huro. Saka munhu anenge achiramba nyaya kuti handina kuuraya munhu sei ndopachanetsa ipapo.
Chizvarwa cheZimbabwe vari gweta kuCanada vachamaneka mukinya vari parunhare kuCanada neStudio 7. Sezo nguwe ya pera, chumbo tarisa zange ziri muna uza nasi masoja ne mapurisa. Anonzi aenda kuno chengetiza chikoro che St. Davis Bonda High School. Kuona kuti apana vanopinda ne kubuda mchikoro pachikoro ichi pamsoro pe COVID-19 ya bata vanewe chikoro vazhinji. Hurumende inonzi yakaomba commission ye vanhu vanomwe ichange chimirira kodzero dzevatengi ye Consumer Protection Commission. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manyoro anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC nichiti moswera zvakanaka.